upfumi hwemuzimbabwe nemara ramiro remuzimbabwe mazuva ano aoma nzira yatinokwanisa kurarama nayo ndiyo yokutengesa ndiyo yaakutorwa nemadzimai akawanda kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo asi kana vasvika munyika dziri kunze dzakaita sesouth africa kana zambia kana kuti kana vakubva munyika idzodzo vakudzokera kuzimbabwe vasvika munzvimbo dzakaita sepabhodha vari kumanikidzwa kubhadhara mari dzavasingakwanisi kubhadhara dzimwe dzokuti kana vakabhadhara maprofits ose anopera kana vachinge vasingakwanisi kubhadhara mari idzodzo ndopavanenge vakuzombunyikidzwa kuti vapinde panyaya dzipabondi kana vachinge varamba ndopavanenge vakutonzwawo vachishungurudzwa nemaofficials egovernment kana kuti vanogona kungosaidzirwa kuvanhu vanogona kuvabira vavatorera zvinhu zvavo
saka zvii zvamuri kukurudzirawo hurumende dzemunyika idzi kuti dziite kuti musarambe muchimbunyikidzwa zvakadai
tinokumbira kuti hurumende dzemunyika idzi dzikwanise kukurudzirawo vanhu kuti varemekedze kodzero dzemadzimai mudzimai munhu anofanira kupuwa chiremerera munhu asingafaniri kuvhunyanidzwa munhu asingafaniri kushungurudzwa asi munhu anofanira kuremekedzwa maonero edu isu madzimai tine basa rakakura kana zvichinzi musha tinenge tichiti hakuna musha unomira pasina mudzimai kuti zvinzi nyika yamira nyika iyoyo haikwanisi kumira pasina madzimai saka tinokumbirawo kuti vatungamiriri venyika idzi dziri kushungurudzwa madzimai vakwanise kukurudzirawo vanoshandira munzvimbo idzodzodzo dzakaita semabhodha kana kuti kumabhazi kuti vakwanise kuremekedza kodzero dzemadzimai hakuna mudzimai anofanira kubatwa nenzira inomushungurudza vanhu vachingotarisa vasina zvavanokwanisa kuita asi kuti vanofanira kuremekedza kuti mudzimai uyu zvinhu zvaari kuita ari kuitirwa mhuri yake kana kuti ari kuitirwa nyika yake saka chatinokumbirisa ndechekuti kodzero dzemadzimai dziremekedze
asi idzo dzimwe nyaya dzamasimudza idzi muri kumbomhan'arawo here zvinofamba sei mukamhan'ara
kazhinji kacho nyaya dzakadai tikadzimhan'ara vamadzimai mazhinji vari kufema nenyaya yekuti hakuna kwadzinosvika kunyanya kumapurisa ndiwo kwatonyanya uwere unoenda kunoripota nyaya yako nyaya yako isedza vanenge vachida mari kuti vakubatsire kauti vanenge vakutaura izvovo zvepabonde futi kuti vakubatsire saka kwokuti tichienda kwacho tinenge takushaya kuti tinoenda kupi kuti tiwane rubatsiro.